Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe nguva dzava 6 AM. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gunyana 19, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nhengo dzese dzeMBC dzemuAmerica dziri mumastate akasiyana-siyana dziri kutarisirwa kuti dzive dzichiuya kuNew York kuburikidza nevari kuCanada vanokwanisa.
Vatsigiri vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vari mudunhu reAmerica vokokorodzana kunogarira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wemugovera kuNew York nechinangwa chekuratidzira.
Ndakaita makore akati ndichifunda chikoro chepamusoro ndikapasa. Saka vakatitumira meseji ine manzwi asina kumbotaurwa.
Vakambove mumiririri wemwenezi East vakavewo gurukota redunhu remasvingo Dr. Kudakwashe Basikiti varamba mashoko ekuti vari kutsvaga nzira yekudzokera nayo kubato riri kutonga reZANU PF. Masangano evadzidzisi okurudzira hurumende kuti ibatsire vana vezvikoro nevadzidzisi panguva ino chirwere chekorera chichinetsa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vari mudunhu reAmerica vokokorodzana kunogarira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wemugovera kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuri kutarisirwa kuzotaura vaMnangagwa vakamiririra nyika yeZimbabwe. MDC yemuAmerica inoti zvakaitwa nezuro nevamiririri vavo kuparamende kubuda nekuimba vachishereredza mutungamiri wenyika vaMnangagwa ndizvo zvimwe chete zvavari kuda kuita senzira yekuratidza kusatambirana navo semutungamiri wenyika yeZimbabwe. Vanotiwo izvi vanoda kuzviitira kuti pasi rose rizive pavamire maererano neutungamiri hwavaMnangagwa uhwo hwavachiri kuramba kuti hwakauya pajekerere zvisinei nekuti vemamwe masangano epasi rose seSADC neAfrican Union neUnited Nations akatambira zvakabuda musarudzo dzakagadza vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevarongi veurongwa uhwu murwiri wekodzero dzevanhu uye vari nhengo yeMDC vari kuno kuAmerica vaCharles Mutama kuti tinzwe zvizhinji.
Chirongwa ichi chakanangana nenyaya iyoyo yanga ichitaridzirwa nenhengo dzeparliament dzeMDC pazuva ranhasi chekuti vaMnangagwa mapindiro avakaita pachigaro. Takaramba isu veMDC tikati kwete, mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa nevanhu. Saka naizvozvo shoko ranga vachi taridza nekuudza pasi rose manhengo dzeparliament ndiro shoko rimwe chete ratichange tichitaura tiri tichitaridzira kuUnited Nations kuNew York kuburikidza nekuuya kuchaita ivo vaMnangagwa vari kunge vachiuya vachizotaura kuUnited Nations. Saka isu tee ndichiti kwete, mutungamiriri wedu ndavaNelson Chamisa nekuti ndivo vakahwina pasarudzo dza30 July 2018.
Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kuuya vanhu vakawanda zvakadii?
Nhengo dzese dzeMDC dzemuAmerica dziri mumastates akasiyana-siyana dziri kutarisirwa kuti dzive dzichiuya kuNew York kuburikidza nevari kuCanada vanokwanisa uyezve nehama neshamwari dzedu dzemuAfrica dzinogara munomu dzimwe nyika dzemuAfrica dzinogara muAmerica nemamwe maAmerican citizen friends edu vachange vachiuya vachitsigira kushushikana kwedu nekutaura zvichemo zvedu nekudzidzisa pasi rose kuti utungamiriri wauya kuno kuUnited Nations wavamunangagwa hausiro utungamiriri wakasarudzwa nevana veZimbabwe.
Zvamunoona zvichibatsira ndezvipi uye nenzira ipi kusere kwekuratidzira uku?
Kuratidzira kunobatsira kuti inonzi legitimacy ya issue izikanwe pasi rese kuti hurumende yavamunangagwa neutungamiriri hwavo as a president is illegitimate. Vakahwina zvine popoto zvine makakatanwa, havana kuhwina asi vakadeclarewa kuti ndi president nemauto uyezve nevatongi vedare guru avo vatinoona vachishanda navo vakabva vapiwa mukoho wemotokari dzakanaka mushure mekunge vapa judgment yavo yekuti vamunangagwa ndo vakahwina.
Kune mamwe masangano akasiyana-siyana akaita sana SADC nana African Union nedzimwewo nyika zhinji dzimwe dzakabudawo dzichitaura kuti vatambirana nekugadzwa kwavamunangagwa. Mashoko enyu pamusoro pemasangano aya nenyika idzi makatarisana nezvamuri kuronga izvi ndeyekuti kudii?
Ini ndinoti tinokumbira kuti African Union itarise zvisina kusaruro nyaya yakaunzwa padare redzimhosva African Commission on Human People's Rights nemusangano weMDC Alliance uchitaura kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe 30 July hadzina kufambiswa zvakanaka uyezve vakakunda pasarudzo iyoyo ndavanelson Chamisa. Saka isu tinoti veAfrican Union ngavatarise. Then vana SADC vana vakuru veSADC vaCyril Ramaphosa tinokumbira kuti vave vachitarisawo zvekare nyaya yemuZimbabwe zvakasiyana nematarisiro ayaitwa naVatabo Mbeki avataiona vaishanda zvikuru nemusangano weZanu PF navaRobert Mugabe. Hativashore nemaonero avakaita paelections kuti zvakafamba zvakadai zvakadai, asi kazhinji kacho tinoona kuti zvavanowanzotaura kazhinji mumasangano emuAfrica hazvibatsiri zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa izvo.
Avo vanga vari mumwe wevarongi veurongwa hwekusangana kwezvizvarwa zveMDC vachiratidzira kumusangano weUnited Nations vaCharles Mutama vachitaura vari parunhare neStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Vakambove mumiriri wemwenezi East vakavewo gurukota redunhu remasvingo Dr. Kudakwashe Basikiti varamba mashoko ekuti vari kutsvaga nzira yokudzokera nayo kubato riri kutonga reZANU PF. Izvi zvinotevera mashoko akabuda mumadande mutande ekuti Dr. Basikiti vari pakati pevamwe vaive nhengo dzeZANU PF dzakadzingwa dzinonzi dzave kuda kudzoka kubato iri. Dr. Basikiti vakadzingwa muZANU PF muna 2015 vachipomerwa mhosva yekutsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru muhondo yavo yekuda kutsiva vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mushure mekudzingwa muZANU PF vakambovewo nhengo yebato reNational People's Party rinotungamirirwa naamai Mujuru vasati vaenda kuMDC Alliance. Dr. Basikiti vanoti havasi kuzofa vakadzokera kumatongero sezvo ZANU PF yavaishanda nayo kubva kare yasiyana neZANU PF yavepo iye zvino iyo yavanoti yave pasi pevechiuto. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mashoko iwawo Jonga ndakamanzwawo ndikatoshamisika ndiri kuSouth Africa kwandaa ndichigraduata zvangu ndakaita makore akati kuti ndichifunda chikoro chepamusoro ndikapasa. Saka vakanditumira meseji ine manzwi asina kumbotaurwa neni yaida kutaridza kuti vaida kutora mashoko etsamba yandakambonyora muna 2017 muna November pakambonzi vanhu vese vakadzikwa veZanu dzokai. Ini ndikati akana muchirevesa kuti vose vodzoka isu tava kudzoka nokuti tatakadzingwa. But 2017 iyo December yacho iyoyo patakangoti tinodzokera it became clear isu taifunga kuti Mnangagwa zvava kuvuya iye ambodzingwavo wava munhu wachinja uchada kuti pati ive pati inofamba zvakanaka, ine democracy kwayo, ine freedom kwayo. But patakangosvika isu takangosvika tinzi imi vaiva vegama toksi hatikudii kuno, ndokubva tadzokera sure tikati chisara henyu muchiita. Ndopatakaona vanhu vaapoindwa kwaapoindwa masoja ava mavice president, masoja ava komisa wepati yose, tikati iyi Mwari vatotiitira zvakanaka, haisisiri pati yezano yatanga tiri, iyi yava junda chaiyo. Nyangwe varimo ukataura navo iko zvino vanongoti iwava masoja, haisiri pati yezano PF yekuti munhu une mindset yakanaka ungati ndava kuda kudzokera kupati yakaita seizvozvo. Zano PF yakatovhatekewa.
Saka zviri kureva here kuti imi muchiri nhengo yeMDC Alliance?
Ini ndiri nhengo izere yeMDC Alliance. Ende pandiri ipapa wandinongoti president, pandiri wandinobvumirana naye kuti ndi president wenyika wakasarudzwa ndiNelson Chamisa. Izvi nyange ukatarisa zvana Munangagwa izvi, ukaona vanhu vanofura vanhu mustreet mafuri avakaita aya, aiva yekutaridza kuti havana kuhwina asi vari kuda kutiraya kuisa fiye muvanhu kuti vanhu vatende kutongwa navo nekuhla futi. Saka pandiri handigoni kusapota zvinhu zvemiritari kuu. Isu tichiti tinoda demokrasi, tinoda rusununguko. Nyangwe mumaruzevha matirium ukavhunza vanhu havana kana vamwe vakambopemberera kuti zano yahwina yadzoka, because vanoziva kuti vakavhundudzikwa vachinzi zvajuni zvichadzoka, ende vakangomanipuletewa vachipuwa chikafu chikuru kuvhundudzikwa nefiye, vaivhota nefiye vemuruzevha vari enslaved. Iya inonzi slavery iya ndo iri nevanhu vari muruzevha. Saka hakuna munhu ari kusapota zano chaizvo chaizvo nemwoyo wake. Saka ini nekusununguka kwandakaita handigoni kuti ndichava ndichasapota zano. Zano haingosapotiwi kuti zita ratakatanga naro, tinosapota zvido nemaobjectives zvatakatanga nazvo tichiti ndokusunungura nyika. Taiti kushandira vanhu, taiti kuve negutsa ruzhinji. Iko zvino hakuna gutsa ruzhinji. Hatigoni kuita vatungamiri vanofudza vanhu negotsi, kushaya hanya nevanhu kusvika pakadero.
Ko remangwana renyu mune zvematongerwo enyika munoriona rakamira sei?
Kwaiko zvino ndinoita zvematongerwo enyika ndichisapotana neMDC Alliance. Ndakadaro futi nekuti ndakapedza chikoro changu, zvaunoziva kuti ndava kunzi doctor kuda kwaZebasikiti. Ndoda kumbotsvakavo pane imwe university yandingambo lecture ndichitraya kupa ruzivo rwangu kunyika yedu nekuAfrica. Ndoda kutoita masemina because thesis yangu ndiyekuti gutsa ruzhinji inofanira kupractiswa muAfrica. Ndiyo political ideology inofanira kuitwa embrace neAfrica yose. Saka I have to market it, I have to explain it to the nation, to Africa, so that people understand where African leaders are.
Avo vanga vari nengo yeMDC Alliance vakambove mumiriri wemwenezi East nekuve gurukota redunhu remasvingo, Dr. Kudakwashe Basikiti, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano evadzidzisi ari kukurudzira hurumende kuti ibatsire vadzidzisi nevana vezvikoro panguva ino chirwere chekorera chichinetsa munyika. Munyori mukuru weProgressive Teachers Union vaRaymond Majongwe vati hurumende inofanira kuisa muzvikoro vanhu vakadzidzira zveutano kubatsira vana vechikoro avo vavanoti vamwe vari kurutsa zvinoisa vadzidzisi nevana vezvikoro mungozi. VaMajongwe vanoti kana hurumende isingakwanisi izvi, inofanira kubhadhara vadzidzisi mari yekushanda munharaunda dzine ngozi. Ukuwo mutauriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Archus Vachos Kasongo, vanoti sangano ravo rakaita ongororo yakaratidza kuti zvikoro hazvingagoni kurwisa chirwere chekorera. Naizvozvo rakamirira mhinduro kubva kubazi rezvedzidzo, uko rakanyorera richikurudzira hurumende kuti zvikoro zvimbovharwa kusvika chirwere chekorera chashanduka. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaKasongo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Zvatakawana zvinotaridza kuti zvikoro zvemumaruwa hazvina kugadzirira zvakakwana kukwanisa kudzivirira chirwere ichi, nekuti zvikoro zvemumaruwa hazvina mvura inoyerera iye yatinoti running water.
Chakakonzera kuti muite tsvakiridzo ichi?
Sezvikoro, sevadzidzisi, tiri vamwe vanoita kuti vanhu vasangane vachiita zvakasiyana siyana mukudzidza kwedu ikoko.
Zvamunoona kuti zvikoro hazvingakwanisa kuita ndezvipi?
Tiri kuona zvinonetsa zvikoro pari zvino ndezvekuti zvikwanise kupave nemvura inoyerera yatiri kuti running water, uye kutaura kana kuisa chatingatiyo culture itsva yekuti vanhu vachakwanisa kumhorosana, vanhu vachakwanisa kuita zvizhinji zvinoita kuti chirwere chipararire. Zvinhu zvinotorawo mazuva.
Chii chamunoda kuti hurumende iite nenyaya iyi?
Pari zvino isu tiri kuti hurumende dai yanga yaita kuti zvikoro zvimbovharwa yoongorora nyaya yekuti dambudziko rechirwere ichi chapedzwa, nekudaro tozokwanisa kuti tienderere mberi nebasa redu, nekuti pari zvino upenyu hwevanhu ndo watiri kuisa panguva yakaoma.
Makasvitsa here chichemo chenyu kuhurumende?
Chichemo chedu chinofanira kunge chatambirwa kuhurumende chasvika, nekuti takaisa panonzi online ministry. Takatumira gwaro redu iro rekuti dai zvikoro zvambo kufamba kwekotoro ino kwambosendekwa parutivi teomboona kuti chirwere chingapedzwa sei.
Kana hurumende ikati aiwa zvikoro zvisavharwa, munozvifambisa sei?
Chinenge chaakuitika ndechekuti munoona kana kwakanyarara saizvozvi pasina kana chimwe chaitika, tinenge tichi zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Asi pachikoro pakazonzi paita vana vashaikirwa neupenyu, varasirwa neupenyu nekuburikidza kwechirwere ichi, tinenge taakuona vadzidzisi vaakupinda panguva yakaoma mumabasa avo, paakuchiongororwa zvinhu zvakawanda, kwaakukandirana dope kuti maifanira kunge makaita zvakati, maifanira kunge makaita zvakati.
Mutauriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaChoice Kasongo, vari parunhare kuMakonde naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mukuru wekambani yeMetalon Corporation vamuzi kumalo vanoti vari kufunga kuti vatange kuchinjana goridhe nemichina yekuchera goridhe nemakambani ekunze, sezvo muZimbabwe maita dambudziko guru rekushomeka kwemari yekunze. Vakumalo vanoti vanoda mari inosvika mamiriyoni mazana mana kuti vakwanise kutenga michina mitsva uye kugadzirisa iripo iko zvino. Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo yakabata mari yose yekunze, uye kana paine kambani inoda mari iyi inofanira kunyora tsamba kubhanga iri poonekwa kuti zvainoda zvakakoshera nyika here. Vakumalo vanoti vari kuda kuti vakwanise kuchera goridhe rakawanda. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, muzvinafundo Gift Mugano, vanoti zviri kuda kuitwa nekambani iyi hazvifaniri kutenderwa.
Hatisatambozviona pasi rese. Zvatinoziva nezvekuti goridhe chicherwa chakakosha chekuti kambani haikwanisi kungomuka ichironga kuti inokwanisa kubhadhara zvikwereti negoridhe nyangwe matambudziko awanda sei. Mabhuku itakadzidza economics ndekuti goridhe harifani kutombotengeswa kutotanga chaipo. Ndosaka muchiona kuna ana America vane goridhe rakazara mumareserve bank mavo. Neana Britain vasina kana mugodhi wendarama vane magoridhe akazara mumareserve bank. Zvinowanika kuAfrica kuti kana tabata chicherwa chakakosha taakutochirasa kuri asi hatingati imhosva kuhurumende kuti tsvaga mari yekunze kwenyika asi kuti kambani private kambani iwanike ichida kubvisa maequipments nezvino zvinodiwa negoridhe mashura chaivo hazvifaniri kuti zviitike maitikirewa panotobuda mukana yakawanda mari irasike kunze kwenyika pachirungu pane nonzi transfer pricing inoitika mamining mari ichibuda neukopo ukopo saka tikangotanga kungoti kambani kana yatengesa zvicherwa yobhadhara kuita chimbadzo tikati barter trade handifungi kuti nzira yakanaka iyoyo chinofanira kuitika ndechekuti matambudziko avo anonzwisisika akafanana nemamwe makambani ana matambudziko ekuti zviri kutengeswa havasi kukwanisa kuzoona mari yacho yeforeign currency
saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri
vanofanira kugara pasi nereserve bank reserve bank pamutemo ndiyo ine masimba ekuona zvekutengeswa kwegoridhe nekuti mari yacho yashande chii saka ivo kuti vakwanise kutsvaga $400 million yekutaurwa iyoyi nekutengesa goridhe Zimbabwe inorasikirwa nemari zhinji mukuita ikoko pamusoro pezvo mari yavanotengesa haisiri yavo vega chete ndiyedi chese takatoimirirawo mari yacho iyoyo imari yetinofanira kupindira munyika negoridhe harisi ravo nderezimbabwe saka hazvigoni vagare dare vati takuda kunotengesa takuda kuchinjanisa goridhe nemishina isu tisina kumboona chimedu chaiyo muno muzimbabwe ibasa rereserve bank kuti mari izwe allocate kumakambani nevanhu vanodava mari iyoyo sekuti kune vasikatengesi zvicherwa kunze kwenyika vasikaexporti pachirungu asi vanodava foreign currency sefuel petro hatina petro petro inototengwa kunze kwenyika saka ivo vakatanga tsika yekuti vakutotekana vatengesa huti taakuishandisa mari imari yedu kofuel tozoiona kupi
asi Dr. Mugano nemamiriro akaita zvinhu aya iyo reserve bank inofanira kunge ichiramba iri iyo here yakachengeta mari dzekuti kana uchida kutenga vemakambani vanofanira kuti vaende ikoko
reserve bank ndiyo pamutemo ine simba rekuchengeta mari hakuna mumwe nekuti kati ada kuti atone mari kuti ndeyake anongava madero ajojinaka reserve bank ndiyo ine basa rekuona kuti mari yapinda munyika sekutaura kundaita reserve bank ikasabata mari ikaichengeta ikaona kuti mari yapinda munyika yapinda yakawanda sei yoronga hurongwa kuti vanhu vopuwa sei mari iyoyi ko tinozoona sei kufiwa petro munyika muno nekuti petro hatitengesi kunze kwenyika tinongoitenga nekuti hatina petro iyoyo inofanira kutouya munyika muno saka reserve bank inosungirirwa nemutemo kuti zvatengeswa kunze kwenyika zvidzoke muno iyo reserve bank yochizoona kuti ivo vari kuti vari kuunzawo mari vacho vasara sezi makambani egold ivaya vanopowa chikamu chipi sekuti ndo vari kushanda kuunza mari yacho asi hazvigoni kuti ivo vegold voti tatengesa kuti mari yacho ndeyangu tese haisi yavo ese nekuti vanofanira kuziva kuti maminerals acho haasiri yavo ndeyedu sezimbabwe neisusu tine mashares ivavo tiri vana vezimbabwe saka hazvigoni kuti vakangovhura dhoo iroro rekuti munhu aane mari yake akuita madiro acho jina nyika inonge yatoparara
asi iro dambudziko rekushomeka kwemari yekunze dhora remuamerica ranetsa iri ingagadziriswa sei
inogadziriswa nekutengesa zvinhu kunze kwenyika nekuti tikatengesa maexports tikatengesa maproducts edu taakukwanisa kuona mari sekuti vari kutaura vemetal and gold vada kutsvaga $400 million ndo mapindiro emari iwayo zvainoita manje ikapinda muzimbabwe haingobatsiri metal and gold chete ino ikashandiswa zvakanaka kuti yapinda reserve bank yochigowanisa mari yemaproduction inokwanisa kutobatsira kuti timultiply iwedzere mari iyeyo 10 times right chimwe chinodiwa kuti mari yepinde munyika muno kuunza mainvestors saka tinofanira tina minista mutsva wefinance vanonzi profesa Mutori Ncube vari kuedza kubuda negwaro ravati vachatipa panopera mwedzi asi pari zvino tadzwa kuti vatsvaga $250 million yavada kushandisa kuti mari iwanike mumabhengi
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare vari kubulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende dzeSouth Africa neBotswana dzakazivisa nezuro vagari vemunyika mbiri idzi kuti vagare vakangwarira kuti vasatapurirwe chirwere chekorera icho charura muZimbabwe. Pari kutyirwa kuti nekuda kwekufamba kwevanhu pakati penyika nhatu idzi, chirwere ichi chinogona kupararira. Mutori wedu wenhau, Shingirai Madondo, anotipa nyaya inotevera.
Botswana yaparura urongwa hwekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera nekurambidza zvizvarwa zveZimbabwe kupinda munyika iyi nezvinhu zvekudya kubva kuZimbabwe. Izvi zvapa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutengesa zvichemecheme. Mugwaro ranyorwa nemutewedzeri muwe munyori mukuru mubazi rezveutano muBotswana Dr. Mareko Ramutsababa. Zvokurambidza kupinda kwezvokudya kubva kuZimbabwe zvaitirwa kudzivirira kupararira kwekorera. Bazi iri rakurudzira vagari vemuBotswana kuti vageze maoko nesipo kana vabva mukushandisa chimbudzi. Asi mumwe anorarama nekutengesa dovi pamuganhu wePlumtree ramukwebana vaSolomon Sifelani vaudza Studio 7 kuti matano eBotswana ave kukanganisa bhizimisi ravo.
Association yacho inosamira bhobhozi kusurvive nekutengesa bainsering ekuendo buy those peanut butter in Zimbabwe that come using this cell. So they taken by government said korera what whatever, which means you can't survive bhobhozi, you survive through selling. Tatobuda mbasa bhobhozi. So I think government inofanira kusolve that problem very fast because otherwise pashaita ma problems are more than korera.
Mashoko aya atsinirwawo navamunyaradzi mhandu vanotengesa mabanana.
Mvura isabudika 1 pamwedzi. Mvura every day, even kana mvura ichirana every day, hakuna korera, hakuna chii, vanhu vanenge vachiona mvura yakanaka iri smart. Nemishonga achigadza panhau dzemishonga pa dzemukuru zvekuti.
Mamai anofanira kunga out of politics
achita basa, kwete zvekuti zvekuita corruption munyika.
Vamhandu vanoti chiitiko ichi chavadzosera shure zvikuru nekuti vakashandisa mari yakawanda kuhodha mabanana aya nechinangwa chekuti vatengese muBotswana.
Ndinongoshandisa mari, maybe capital, maybe for business, but end of the day they could give everything, then the loss comes. Because kuti kuzvita pangwedzi this time inguva ino it's a loss. Kurasikwa kukuru. Munotenga munotenga chitonga capital, unotenga zvinhu zvako, waira zvokuno for profit, then you come and lose. Zvakatoma.
Imwe nyanzvi munyadzi zvautano waClaudia Zumpazose wakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvitsvage zvinhu zvazvingatengese muBotswana kunze kwemiriwo, michero nezvimwe zvokudya zvisingaparadzire chirwere chekorera.
Hatirambi kutoonekwa chida kuraramisa mhuri dzavo, asi tingokumbira kuti panguva rezvino kusvikira chirwere chaita secontrolo ndipo patingati vatange asi futi neyo madhokuta vachakuudzai kuti zvasi nekuti chirwere chekuti chinongokutora panguva diki diki kuluza mvura kuya kuya zosangana kuti pamwe newe unenge uine zvimwe zvinenge zviri mumiri mako. Zuva riri kupisa, tive marwere akawanda, so zvinounowana zvakukuvadza kana zvapindira vana vacheche sese.
Zvinofungidzirwa kuti vanhu vanodarika zviuru gumi vanoshandisa muganhu wePlumtree neramakwebana zuva nezuva. Zvichakadaro, bazi reNational Institute for Communicable Diseases rati pane mukana wakakura kuti chirwere ichi chinogona kupararira kunyika iyi. Nyika iyi yati dunhu reLimpopo riri pedyo nemuganhu wenyika iyi neZimbabwe rinofanira kugara rakagadzirira. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mune zvichangobva kuziviswa, hurumende yazivisa kuti yavhura matoll gates matsva nhasi anokwana kuita mashanu senzira yekuedza kutsvaga mari yekugadzirisa migwagwa munyika. Izvi vazviita vachishandisa mutemo weToll Road Act of 2015. Matoll gate avawedzera anoti paColleen Bone mumugwagwa weBulawayo unoenda kuBaitbridge, paLothian mumugwagwa weMasvingo unoenda kwaMutare, kuChivhu pamugwagwa unoenda kuNyazura, kuTriangle pamugwagwa unoenda kuNgundu nekuTanganda, nepamufudzi pamugwagwa weHarare Bindura. Naichochi chiziviso, tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Vatsigiri vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vari mudunhu reAmerica vokokorodzana kunogarira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wemugovera kuNew York nechinangwa chekuzoratidzira. Vakambove mumiririri weMwenezi East vakavewo gurukota redunhu reMasvingo Dr. Kudakwashe Basikiti varamba mashoko ekuti vari kutsvaga nzira yokudzokera nayo kubato riri kutonga reZANU-PF. Masangano evadzidzisi okurudzira hurumende kuti ibatsire vana vezvikoro nevadzidzisi panguva ino chirwere chekorera chichinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru apo tichange tichikuudzai zvimwe zvezviri kuitika munyika. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.